Mangwana na kanaka vatereri. Nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri kubvumbi 3, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rasikirwa Mai Mandela, Mai Winnie Mandela igamba, gamba guru kwazvo. Vanozivikanwa nekurwisa inokumbunyikidzwa neudzvanyiriri vatema muSouth Africa under apartheid.
Amai Winnie Mandela avo vakashaya nezuro vochemwa nevakawanda pasi rose.
Vamwe vakafa vachona imotikari yakabuda vhiri kunonzi kushanguru turn off chinoe Chirundu Road nezuro pakafa vanhu vatatu.
Vanhu vakawanda voramba vachifa munjodzi dzemugwagwa pazoro reEaster. Vatsigiri veDynamos vogunun'una neukundwa kuri kuitwa chikwata chavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda pasi rose vari kubatana neSouth Africa mukuchema gamba rekurwisa utongo hweudzvanyiriri nerusaro raganda kana kuti apartheid. Amai Winnie Madikizela Mandela avo vakashaya nezuro masikati muchipatara cheNetcare Milpark Hospital muJohannesburg, South Africa. Amai Winnie Mandela vaive mudzimai wemutungamiri mutema weSouth Africa wekutanga muchakabvu Nelson Mandela. Hama yaamai Mandela vaVictor Dlamini vanotiwo vainge varwara kwenguva yakareba uye vainge vachipinda nekubuda muchipatara kubva mukutanga kwegore. Kabuda shoko rekuti vainge vashaya zvuru nezvuru zvevanhu zvakabva zvaenda kunoungana pamba pavo muSoweto kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi Vasiru Ramaphosa avo vakati pasi rose rarasikirwa negamba.
We are mourning the death of Mrs. Madikizela Mandela, the mother of our nation. She is gone. The nation was ill prepared for her early departure.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvarumbidzawo amai Mandela nekurwa zvakasimba kuti nyika yeSouth Africa isununguke. Mumwe atenda mabasa aamai Mandela ndiva Edwin Chitita.
Tiri kurwadziwa chaizvo nekushaikirwa kwataitwa naamai Mandela. Vanga vari amai vanga vachimirira kodzero dzevamadzimai, kwete muSouth Africa chete asi kune dzimwe nyika dzakangowanda kudaro. Saka naizvozvo tinoti tarasikirwa negamba guru chaizvo. Hatizivi kuti tichawana mumwe akadaro kubvira. Saka naizvozvo haisi nyika yeSouth Africa chete yarasikirwa. Kunyangwe nyika dzakakoporedza South Africa dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi, na Lesotho, KwaZulu-Land dzarasikirwawo zvakare. Ende naizvozvo tinoshuvirawo kuti tiwanewo mamwe madzimai vachatevedzera matsimba amai Winnie Mandela.
Mashoko aya atsinirwawo navaVasco Chitiyo avanoti ugamba waamai Winnie Mandela hunocherechedzwa pasi rose kwete muSouth Africa chete.
Ndiri kunzwawo kudzimbikana mukati memwoyo nekushayika kwaita amai Mandela nekuti anga ari munhu iri kuira kodzero dzevanhu. Haisi mhuri yeSouth Africa bedzi, ini ndinobva kuZimbabwe, ndiri kunzwa zvichindirwadza chaizvo nekuti munhu akanga ari kurwira kodzero dzevanhu, vanhukadzi nevanhurume. Zvakadaro ndinonzwa kurwadziwa.
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Chipodendere avo vari muAmerica vanoti vanasikana vakawanda nemadzimai vaiona Mai Mandela segamba chairo rakazarura nzira munyaya dzekurwira kodzero dzavo.
Mai Winnie Mandela chiratidzo chemunhukadzi akarwa munzvimbo yekuti vanhu vakadzi vazhinji vakanga vasingarecognize maefforts avo. Saka ndaona kuti kunyanya vakadzi vechidiki vaexpressa kutenda kuti Mai Winnie Mandela zvavakatiitira ndozvaitawo kuti isusu ana Chipo tigogonawo kunzi madokta. Nekuti dei pasina vakadzi vakaita seivavo vakativhurira nzira, zvaigona kuzonetsa.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari kuNorway Dr. Victor Chimutu.
Tarasikirwa Mai Mandela, Mai Winnie Mandela igamba guru kwazvo. Vanozivikanwa nekurwisa inokumbunyikidzwa neudzvanyiriri vatema muSouth Africa under apartheid. Asi kwete izvozvo zvoga, vakabva vaita yatingati icon yestruggle kurwisa kumbunyikidzwa kwevatema kana kumbunyikidzwa kwevanhu rujekerere muAfrica yose.
Vapromise Sunday avo vave kugara muFlorida muno muAmerica vanotivo Amai Winnie Mandela vaivapa ushingi hwekurwira kodzero dzevadzidzi.
Saka tasazvizvi zvakanga zviri kuitika kuSouth Africa munguva dzeapartheid dziyadziya, ndopataitotarisira kuti kana vanhu makatarisana nesystem iri oppressive hamufanirwa kungonyarara. Notaiona zvaitika kunana South Africa zvii takazvina kutyoroka isusu. Isisiri nguva yehondo yerusununguko yeZimbabwe, tatiri muZimbabwe yakasununguka, asi taiziva kuti even system yatinayo panguva iyoyo haisi system yekuti tinofanirwa kungoregerera zvinhu zveudzvanyiri zvichiitika. Saka zvimwe zvataitoita tiri mumaSRC miyamuya tiri mastudents, taitoona kuratidzira kwaiitika neresistance yaiitwa naana Winnie Mandela kuSouth Africa. Ndo zvimwe zvataitotevedzerawo nekutoyemura izvozvo.
Kunyange hazvo zvichinzi wafa wanaka, pane vamwe vanoti Amai Mandela vane dzimwe mhosva dzavaimbopomerwawo dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi Dr. Chimutu vati semunhu wenyama aimbokanganisawo pano nepapo.
Vanhu vangatsvaga-tsvaga zvavo chino nechocho hachishayikwe, asi ngatirangarirei gamba pabasa guru ravakabata rinowa rekuti struggle ienderere mberi. Apo vaMandela vanga vari musungwa, Mai Winnie Mandela vakaita basa guru kwazvo rinoda kutendwa. VaMandela vadzoka vakaramba vachiita basa ravakaita. Pane nyaya dzakaitikawo zvadzo pano neapo, asi tichitarisa yatingati overally I think contribution yavakaita kustruggle yekuti vanhu vave nekusununguka, vanhukadzi vave nekusununguka nekupinda maleadership position, zvinenge zvakatikoshera kunyanya. Ndo zvatingada zvangu kunyanya kucherechedza dhani zvimwewo izvi. Kuti ukakwanisa kutsvaga pamunhu wega wega unokwanisa kungowanawo chaunowana.
Amai Mandela vakaberekwa mugore ra1936 kuEastern Cape iyo yainzi Transkei. Vaishanda basa rekubatsira vanhu kana kuti social work apo vakasangana navaNelson Mandela. Nyaya yavo yekurwira kodzero dzevatema yakapa kuti vambosungwa kakawanda vasati vanzi vasabude pamba pavo mudhorobha reBrandford rainzi Orange State munguva iyi. Amai Winnie Mandela vakaroorana navaMandela kwemakore makumi matatu nemasere, asi nguva zhinji vainge vasiri vose sezvo vaMandela vainge vari mujeri. Vakazorambana zviri pamutemo muna 1996. Amai Madikizela Mandela vanotarisirwa kuradzikwa svondo rinouya musi wa14 kubvumbi. Pari kutarisirwawo kuti pachaitwa minamato nenyaradzo munzvimbo dzakasiyana-siyana vasati varadzikwa. Hurumende yeSouth Africa inoti ichabatsira pakuradzikwa kwavo. Kubva zvatanga zororo reEaster kusvika nezuro, vanhu vanosvika makumi mana nevaviri vakafa mutsaona dzemumigwagwa, vamwe mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu vakakuvara. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino pane tsaona mazana matatu nemakumi matatu nesere, vachiti makumi maviri neshanu dzacho ndidzo dzakauraya vanhu. vanhu vafa gore rino panguva imwe chete vakawanda kudarika vakafa gore rapera. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naChief Superintendent Nyati kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Tinoona kuti kufa kwevanhu mugwagwa kuramba kuchingo kwira. Takatarisa kuti nhasi na 9 o'clock mangwanani vanhu vanga vafa mugwagwa vanga vari 42. Tichitarisa kuti isusu muna 2017 tanga tine 22. Vamwe vakafa vachona imotikari yakabuda vhiri kunonzi kushanguru turn off chinowe Chirundu Road nezuro pakafa vanhu vatatu. Imwe yakaitika kuChivhu apo mumwe munhu aedza kuovateka achiedza kuovateka ndokubva aita head on collision nemwe motikari pakafa vanhu vatatu. Saka dzimwe taona dzaingofa vanhu va 111. Saka tokuona kuti chanyanya uraya vanhu paEaster inoyi kufamba kwevanhu vasingatedzeri mutemo zvikuru kuda kuovateka pavasingafaniri kuovateka dzimwe motikari dzichiuya. Vanofamba nemotikari vachimhanyisa dzobuda mavhiri dzobheuka. Vamwe vanofamba vachitsika pakati pemumugwagwa vozoita yatinoti pachirungu maswipe swipe nedzimwe motikari zvokonzera tsaona izvozvo.
Kana makatasa tsaona dzakaitika nevanhu vakafa pazororo, munofunga kuti chii chamungaita kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Besides kutaura nevanhu kuri kuita mapurisa kusunga vanhu nekuita zvimwe zvese izvi, chinhu chakakosha kudzidzisa vachekairi kuti vari mumugwagwa ndo vanenge vachikaira motikari dzavo. Motikari hachisi chinhu chekuonererwa nacho, hachisi chinhu chekutsvinya nacho, asi chinhu chokuti ufambe ubve pane imwe nzvimbo uchisvika pane imwe nzvimbo. Saka choda kubatwa zvakanaka. Zvinenge zvataurwa pamutemo ngatiti zvitevedzerei zvotibatsira kuti tirarame mumugwagwa. Ende zvechokwadi kukatedzerawo zvinodikanwa mumugwagwa iwo semuchairi wega zvinobatsira kuti vanhu vararame. Ndo zvinhu zvatikumbirwa dei rizhinji, tabatsirana kudzidzisa vachairi vese kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mugwagwa. Tikadaro iwo vachairiwo vakateerera mugwagwa munoita zvakanaka.
Munofunga kuti vanhu vanoteerera here kana muchivayambira zvinhu zvakaita seizvi?
Ya, vamwe vanoteerera. Kutaura chokwadi kuna vamwe vanototeerera, vamwe vanotofona vachitenda kuti zvamuri kutaura tiri kuzvinzwa zviri kutibatsira. Vamwe vanotofonawo vachitaura kuti hakune vatyairi nhingi nanhingi vari kufamba vachiita zvakati dei mabatsirawo kuti vanhu vakadaro vatongwe takatarisana nemutemo. Saka toona kuti vatyairi zvinoenderana nokuti iwo unhu hwako hwakamira sei. Kana uri munhu anoda kuti upenyu hufambe zvakanaka uchitevedzera mutemo, uchichengetedza upenyu hwevamwe, uchichengetedza hwako, unoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mugwagwa uchitevedzera zvinodikanwa pamutemo. Hatifaniri kuisa upenyu munjodzi unoda kwokuti toda kumhanya kusvika. Iko kune ramangwana ratoda kuti ramangwana rifambe zvakanaka. Saka ngatiitei zvinhu tichitevedzera mutemo, tichifamba nenzira inodikanwa mumigwagwa.
Tinoona kuti zvikonzero zvakasiyana siyana. Pane dunhu here kana kuti nzvimbo imwe chete yakaona tsaona zhinji kupfuura dzimwe?
Tichakwanisa kuzvitaura chete mangwana tapedza kuita yatinoti pachirungu analysis yethe whole Easter holiday.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vamwe vagari vekuchingwizi avakatamiswa mushure mekunge hurumende yavabvisa kumahombe kombe kwedhamu retokwe mukosi vanoti zvinhu zvichiri zvakavaomera sezvo vasati vapiwa mari yavo yose yemuripo wekutamiswa kwavakaitwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Asi vagari ava vanoti chiri kunyanya kuvafadza inyaya yekuti vamwe vavo vainge vambosungwa vachiratidzira muna 2015 vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yemapurisa vakaregererwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakasunungurwa vamwe vasungwa zviuru zvitatu. Vakasungwa ava vanoti vaMike Mudyanembwa, vaPatrick Chinounda Changwesha, vaSamuel Mubayiwa uye vanyengeterai Tigwirei. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Hapana zvatinoona zvinenge zviri kutibatikei. nenhau yekuti kuda kuchinja kweutongo kana kuti chii hatisi kuziva asi kuti dzimba dzaitaurwa kuti dzichavakwa hapana chachavakwa chakataona mabasa aipromiswa vanhu kuti kana tichinge takuvakwa pakuitwa madevelopments ese vanhuwo vakadisplaiswa netokwe mukosi vachazopinda mabasa hapana zvatati taona kana zvichauya kuda zvichauya hazvo asi isu kuno kuchingwizi pane chinhu hwani chatiri kungofarira ndechokutiwo purezidhendi vakazongopawo pardon kuvakomana vedu vaya vakanga vakasungwa vakasungirwa mhosva isu dzatinofunga kuti vanga vasingazivi nhauya ndiri kuti vanga vasingazivi inhau yokuti kana kiti ukaivharira musaga blessing kana ikakumara hauzoti ndanganitirwa nekiti woda kuzvidza hiro kuti wakurira kiti we did that kana kuti vanhu vakazviita vachitongozvibatsirawo nokuti vanga vaiswa pakona nemapurisa saka ndo nyaya imwe yatiri kungofarira kuti vakomana vedu vakasunungurwa saka tinototi zvinhu zvakatinakira ndo mamiriro akaita zvinhu kuno kuchingwizi blessing
vamwe pada vanga vasiri kuteera nyaya iyi vanga vasungirwa mhosva iyi
mhosva yavakanga vasungirwa imhosva yekuti mapurisa akauya achida kuzorwisa achida kuzobvisa vanhu pakembi nechisimba vachida kuvaendesa kuma 1 hectare saka ruzhinji haruna kufara nedanho rakanga richiitwa nemapurisa iroro saka pavakaramba kuti vaende mapurisa akatanga kurwisana navanhu vanhu nobva vadini vamwe vacho nobva vangopisa motikari saka vakazobatwa vacho isu tirikufungidzira kuti havasivo vakapisa motikari nekuti pane tori noumwe mukuru wedu wanga ari chairman wedu pakempi wakangosungwa asi wanga asipo panguva iyoyo chaakasungirwa ndechokuti hanzi waitererwa nevanhu kana achiadresa vanhu vaiterera kana mapurisa achida kuadresa vanhu vairamba vachiita mheremhere saka wakazongotorwa uchinzi iwe ndiwe wakainsaita vanhu kuti vapise motikari dzemapurisa ndo mhosva dzavakanga vasungirwa idzodzo
mati makwanisa here kutaura negurukota idzva rinoona nezvedunhu remasvingo here
ndakambotaura ndiri pano pastudio 7 blessing kana muchiri kutondera ndichiti gurukota rauya idzva iri zvichida richauya kuzotaurawo nesu hapana kana munhu mumwe chete wachauya kuzotaura nesu saka mukatarisa mwedzi wapera March wapera uyu pane bepa restandard nyaya yakanga yakanyorwa ipapo kuti Chingwizi the forgotten fox munhu uya ndinotaura kuti munyori wakanga ane substance nokuti hapana vanhu vari kuuya kuzotaura nesu kana tichitaura vatungamiriri vezvigaro zvapamusoro hapana vari kuuya kuzotaura nesu saka negurukuta iroro hatisati tatomboriona kuti ritaure nesu hatina kwatinokwanisa kuti tisise zvichemo zvedu taifungawo kuti kuda tombovapa hedu benefit of the doubt mutungamiriri wenyika kuti kuda vachiri kuwandirwa nebasa kuti vambosvikavo vazonzwa zvichemo zvedu tombovapa benefit of the doubt nenhau yekuti kuda nguva yavo ichiri pfupi hakuna munhu ari kuuya kuzotaura nesu ndo nhau iripo blessing
ko nyaya yemari yemuripo yamira papi pari zvino
nyaya yemari yomuripo pari zvino vakakwanisa kupa vanhu vese ma20% 80% ameno kuti ichauya riini zvaita sei hapana zviri kutaurwa nezvazvo sezvandataura kuti hapana kana umwe chete anouya achizoti adresa
vaHamilton Shumba mumwe mugari wekuchingwizi vanga vari parunare kuchingwizi kwakare kumasvingo iko zvino tochimbokupai nhau muchidimbu imwe kambani yemuzimbabwe inonzi Platinum Agriculture and Princewood Enterprises inoti yanyorerana zvibvumirano zvemari inosvika zviuru mamiriyoni mazana mashanu munyaya dzemaduta vanhu kana kuti mabhazi uye matarakita nezvimwe zvekurimisa nemamwe makambani ekuchina izvi zviri kutevera kuushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo nevamwe vemabhizimisi kunyika iyi mukuru wekambani iyi vadakarai mapuranga vanozivikanwawo semurimi kumanikaland uko vanonzi vakapiwa purazi remhandara iro rakatorerwa vechidiki vezadu pf vainge vamboritora kubva kuvachena vamapuranga vanonzi vakapiwa prize iri nevaive gurukota rinoona nezvemanikaland amai mandi chimene avo vari muupoteri pari zvino mushure mekupidigurwa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe amai chimene nevamwe veg40 vainzi vaitsigira vamugabe mukupeta nhau muchidimbu sangano rinongorora nezvemamiriro ekunze nezvekudya refusenet rinoti mvura yakanaya muzimbabwe muna kukadzi nakurume asi nekunonoka kwayakaita gohwo rechibage regore rino rinenge rakadzikira kunaya kwemvura uku kunonzi kuri kupawo kuti minda injenge mvura zvopa kuti zvimwe zvirimwa zvirasikirwe nefotereza vanhu vanonziwo vave kudya zvirimwa zvichangobva kuibva zvichiri zvinyoro zvopa kuti nzara idzikire kune mamwe matunhu zvikuru kune vanoshaya kunaya kwemvura kunonzi kuri kukanganisawo migwagwa zvopa kuti kuendesa zvirimwa kumisika kunetse makateerera kustudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika China yawedzera mutero pazvinhu zvinotengeswa munyika yeAmerica zvinosanganisira nyama yenguruve, michero nezvimwe zvine mari inosvika mabhiriyoni matatu. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neAmerica rekuwedzera mutero wesimbi kana kuti steel inobva kuChina. Vemabhizimisi vari kutyira kuti zvinhu zvakawanda zvichatanga kudhura panenge pachirwisana nzou mbiri idzi muhondo yezvekutengeserana. Sezvo nyika yatarisana nesarudzo tiri kuita hurukuro nevari kukukidza musarudzo idzi vavhoti uye masangano akazvimirira nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Bafunda nezvekurudziro yavo yekuti mitemo yesarudzo inofanira kuti ivandudzwe sezvakataurwa nevanhu kudare reparamende iro ratora danho rekuvandudza mitemo iyi mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vamafunda
magweta ekodzero eZimbabwe Lawyers for Human Rights abuditsa gwaro iroro kana statement iyoyo shure mokunge portfolio committee yelegal and parliamentary affairs buditsa ripoti yayo yakabuditsa muparamenda muna February mwedzi wapfuura uyu vachininyutawo kuti bill rakagadzirwa electoral amendment bill ranga riri kunzi harina unyatso kusanganisa zvidiwa zvevana veZimbabwe saka isusu tiri kubvumiranawo neportfolio committee iyoyo yejustice legal and parliamentary affairs kuti hongu ngapanyatsokuitwa zvinhu zviri comprehensive zvine udzamu tizvati kuti bhiri iri ngarive rine zvinhu zvine udzamu ngarisangoite zvakangoitwa zvokungoita white wash kungobvura udza bvura udza ngapaitwe bill riri comprehensive
tinoda kunzi vateereri vanzwisise kuti ndezvipi nezvipi zviri kuda kunzi zvichinjwe ndezvekuti kudii
tiri kuchema-chema zvikuru kuti zvakataurwa nevana vezimbabwe paiitwa mapublic meetings tiri kuona kuti hazvina kuitwa taken on board hazvina kutorwa pane wakumana newasikana wanoshanda kana election resource center wakapawo zvichemo zvavo maonero avo masubmissions avo vachitaurawo zvakanangana zvikuru zvakanangana nezvekuti vana veZimbabwe waexercise right yavo yekuvhota mune zvakanaka zviri freely. Tiri kuona kuti pane nyaya yanoti muchirungu ndeyo disenfranchisement yevaZimbabweans, kutadzisa kuti vana vari kugara kunze kweZimbabwe varogara muBotswana chaivo muTozo varogara muMozambique umu varogara muSouth Africa Australia vari kugara ikoko Washington kwamuri ikoko, tiri kuona zviri zvinhu zvisina kururama kuti vanhu vangatadza kuvhota pakodzero dziri kuuya idzi. And yet notemo irimo masadic guidelines on elections and good governance democracy, one African Union charter iripo elections and good governance and democracy, rinotaurawo zvikuru kuti aiwa zvizvarwa vana vevhu vanofanira kunge vachivhota. Tokuchema izvozvo kuti aiwa diaspora voting ngainge irimo muchine ngainge irimo mumaelectoral amendment bureau, kwete kuramba muchivharira vana kuZimbabwe kunze.
Akasike kutanga muchinyorera tingati hurumende kuti zvinhu zvigadziriswe, vanoteerera here kana muchinge mataura kudai?
Chishuwo chedu ndechekuti titeererwe tinzwikwe. Ndozvamunoona kuti hatimboremete kuramba tichikumbira kana tichimachema utongi hwejekerere, utengo hwakanaka hune demokrasi muZimbabwe, kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kupere. Tichangoramba tii patinogona napo tinogona kuzama kuzevedzera munzeve patinosangana navo ivava vane masimba ekugadzira mitemo kana vane masimba ekuchinja zvinhu muZimbabwe. Patisingagoni kuzevedzera munzeve pamwe pacho ndo pamunoona vakomana nevasikana vana Beatrice Mutetwa nana Andrew Makoni Magweta nana Jeremiah Bhamu vakumbopinda mastreets. So tiri kuchazama kushandisa nzira dzakawanda. Pamwe pacho munoona Magweta ekodzero edu aya nevasikana nevakomana vekwamagweta ekodzero vakuenda kumatare zvamakaona zvavakaita pamazuva apfuuraya.
Avo vanga vari mutauriri vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, mushure mekurwa neHighlanders mutambo wePremier Soccer League nezuro, vatsigiri veDynamos vanoti havasi kufara nematambiro ari kuita chikwata chavo. Dynamos iri kutarisirwa kuenda kuNyamunga Stadium kunotamba neZPC Kariba nemusi wemugovera iyo iri kutatarikawo pari zvino. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kukunda uku kwasi Highlanders yave pachinhano chechitatu pamakunda reCastle Lager Premier Soccer League pasi pengezi Platinum Stars neFC Platinum. Dynamos yatora point imwe chete chete kubva mumitambo mina yavatamba, zvekuti bhera rave kurira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakasaitwa shanduko mumatambiro avo nekukasika. Muteveri weDynamos vaMichael Bundo vanoti murairidzi wavo Lloyd Mutasa anofarira kugadzirisa chikwata chavo pachiri nenguva.
Timu inomira mushe. Lloyd Mutasa anofanira kugadzirisa timu kuti tambe bhora zvakanaka.
Dynamos yadzikira kusvika pachinhano chechishanu kubva pasi, zvekuti kune vamwe vanofunga kuti Dimbare ikaramba ichitamba zvakadai mumitambo yayo inotevera inogona kusazokwanisa kusimuka, zvekuti inogona kuzoenda kunhabvu yepasi pasi yedivision 1. Asi vamwewo ndo vanoti Dynamos ikapedza iri pasi kunowedzerwa zvikwata muPremier Soccer League kudzivirira chikwata chine chaunga ichi kuti chisabude mugungano guru iri. Asi aka akasike kutanga Dibare ichitatarika mumitambo yayo yekutanga, asi ichizosimuka zvekurwira kutora mukombe wenhabvu yepamusoro iyi. Mumwe mutambo, Herentals 0 Yada 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Amai Winnie Mandela avakashaya nezuro vochemwa nevakawanda pasi rose. Vanhu vakawanda voramba vachifa munjodzi dzemugwagwa paZoro reEaster. Vatsigiri veDynamos vogunun'una nekurohwa kuri kuitwa chikwata chavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti muchange muine zuva rakanaka nhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastern Ndebele. Tosangana na 7 p.m.